Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 30/2016
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ene msorori nawo dzedu dzanhasi.
Mapurisa anodzivirira mvonga mupopoto nhasi avhiringidza kuratidzira kwaitwa nenhengo dzeMDCT pamwe netajamu kamuHarare. Idzo dzanga dzichiti dzinoda kuti hurumende ibvise mabond notes mumabhanga.
Vagari vemubulawayo vanoudza komiti yeparamende inoona nezveupfumi kuti havasi kufara nekumanikidzwa kwavari kuitwa kuti vashandise mari yemabond notes.
Hurukuro dzemushandira pamwe wemapato anopikisa dzoitirwa kuSouth Africa nemamwe mapato munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inawo dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa anodzivirira mvonga mupopoto nhasi avhiringidza kuratidzira kwaitwa nenhengo dzeMDCT pamwe netajamu kamuHarare idzo dzanga dzichiti dzinoda kuti hurumende ibvise mabond notes mumabhanga. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kuratidzira uku kwatangira pamuzinda weMDC paHarvest House apo varatidziri ava vaimba vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana vachinanga kuparamende. Vasati vatanga kuratidzira, mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vaudza varatidziri ava kuti havazi kufara nemabond notes akaparurwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nemuvhuro.
Rumende inofanira kuva accountable to its own people. Toda kuti vamugabe azive nhasi pana kuti vana ava vapenga. Vana ava vanoziva kwazvo vari kuita. Kana vati havadi bond note, they mean they don't want it. Isu tinodana neZimbabwe. We identify ourselves neZimbabwe. Tinoda kugara zviri peaceful pasina violence munyika yedu. Mapurisa eZimbabwe, munofanira kuti ziva kuti vana kana vaungana. Vachichema imaigonei kuya kuzomhura nemupuro. Vati kana mafuka nekumhura nemupuro, zvizivai kuti we are prepared to mingle and mix with the tear gas and my baton sticks. Hatina problem. Tachamuka!
Tachose!
Tachose!
Tachamuka!
My Zimbabwe!
My country!
My country!
My Zimbabwe!
Vachidziva vati sezvo upfumi hwenyika hwaita madambirikiti mashate kuzhe mutariro wemadhende, vamugabe vaiva kufanira kusiya matomhu voenda pamudyandigere.
Saka vana veZimbabwe, zuva ranhasi tichapinda tapinda muno mudzira kuti tiudze vamugabe kuti zvatotanga. This is now the moment of defiance. We will defy whatever vamugabe chavachauya nacho because havadi kuteerera vanhu. A government that doesn't want to listen to its own people. So, it could provoke out vanhu vasateerero to such government. My Zimbabwe!
My country!
My country!
My Zimbabwe!
Izvi zvatsinirwa nomwe wevaratidziri ava vaHard Life Mudzingwa avo vaudza Studio 7 kuti kuunzwa kwakaitwa mabond notes hakuzi kubatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga.
Nyaya iripo yenyaya yemabond hatisi kumada. Kana panoitwa polisi pese macitizens vagari venyika vanofanira kunge vachibvunzwa vopa mavhizi avo. Vanhu vakati havasi kumada ende tiri kuonawo kuti chechipiri maroot causes mudzi wedambudziko rikushaikwa kwemari hausi kuadreswa nenyaya yemabondinos vanhuwo vakwana vari kumawana izvozvi kumabhengi vari kumawana vachiona $50 pazuva waona 150 pavhiki izvozvo hazvigadzirisi dambudziko rechi remari rine vanhu
varatidziri ava pavangaoda kusvika kuparamende vabva vagamuchirwa nemapurisa anorwisa mvonga mupopoto ayo avadira mvura inovava nekuvakandira zvombo zveutsi hunokachidza varatidziri ava vabva vaita ushamwari nemhepo vachiita aziva kwake aziva kwake vamwe vachitizira mumitsetse yevanhu vanga vachitsvaga mari mumabhanga pamwe nemuzvitoro mapurisa abva atanga kudeedzera kuti vanhu vabve mumitsetse iyi uye vezvitoro vabva vavharawo vakazovhura havo mushure memaawa akati kuti mapurisa azoswera oita hwekiti negonzo nevaratidziri ava vanga vave kuratidzira vari muzvikwata zvikwata munzvimbo dzakasiyana-siyana mudhorobha zvimwe zvitoro zvinonzi zvapwanywa nevaratidziri ava asi hatina kukwanisa kuziva kuti pane zvatorwa here muzvitoro izvi hurumende yakaparura mabond notes nemuvhuro ichiti achashandiswa kupa mubayiro kune vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika asi mabond notes aya ave kungowanikwa nemunhuwo zvake kubhanga dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti mabond notes aya yatove mari chaiyo izvo zvaiwanzotaurwa nevari kushora mabond notes aya avo vanoti hurumende iri kudzosa dhora remuzimbabwe nerweseri ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza nhengo dzedare reparamende muHarare kuti vanhu vasingadi mari ichangobva mukuparurwa emabond notes vakasununguka kushandisa mari yavanoda uye vati hapana chinotyisa pamari iyi sezvo iri kushandiswa zviri pamutemo. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mibvunzo kubva kunhengo dzeNational Assembly muHarare nhasi, vamunangagwa vati hapana anomanikidzwa kushandisa mari iyi. Vatiwo veruzhinji havafaniri kutya kuti bhanga guru reReserve Bank richadhinda mabond notes anodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora akabvumiranwa nebhanga iri neAfrica Export and Import Bank kana kuti Afrexim Bank vachiti mari iyi iri kudhindwa kune imwe nyika yekunze zvichiongororwa neveAfrexim Bank. Vati chero RBZ ikada kudhinda mabond notes anodarika mamiriyoni mazana maviri izvi hazvikwanisi kuitika nekuti hazvizi muchibvumirano chayakaita nenyika iyi neAfrexim Bank. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Joa vati hapana anoziva chibvumirano cheRBZ neAfrexim Bank uye ndosaka paine kutya kuti zvese zvese zvinogona kuitwa. Vamwe vagari vemuHarare vakaita savasucceed mapfumo vati havasi kuziva kuti vamunangagwa vanorevei kana vachiti hapana munhu anomanikidzwa kushandisa mabond notes. Vamapfumo vanoti mabhanga ave kutomanikidza vanhu kutora mabond notes vasingade vachida. Mumwe muzvina bhizimisi asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vari kumanikidzwa kutambira mabond notes avasingade uye vari kutambira mari iyi sezvo vachitya kutorerwa maresidence avo. Nhengo dzeparamende dzabvunzawo vamunangagwa kuti sei chibvumirano chemari yechikwereti chakashandiswa pachirongwa chemabond notes chisina kunzwa kudare iri uye vamunangagwa vapindura vachiti mukuru weRBZ anobvumirwa pasi pemutemo webhanga iri kukwereta mari kana kupinda muzvibvumirano nemamwe mabhanga zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita sechirongwa chemabond notes. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatendawo veruzhinji nevemabhizimisi nekutambira mabond notes uye vakurudziravo avo vasiri kuada kuti vaatambire vachiti ndo mari iripo pari zvino. Kubvira musi watanga kushanda nemusi wemuvhuro vemabhanga vari kupa mabond notes mukati memabhanga asi vachipa vanhu madhora ekuAmerica pama ATM. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa ari muCape Town kuSouth Africa kumusangano wekuedza kuita mushandira pamwe pasati paitwa sarudzo dzemuna 2018. Musangano uyu wakatanga nemuvhuro uchipera mangwana. Mapato gumi nematatu ndiwo ari kupinda musangano uyu, asi mapato makuru anoti MDCT neZimbabwe People First haana kuenda kumusangano uyu. Mamwe mapato anzi ari kumusangano weCape Town anosanganisira PDP, MKD, ADP, Dura, Transform Zimbabwe uye Renewal Democrats of Zimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamwe vatungamiri vemapato aya. Musangano uyu uri kukokerwa nava Rolf Meyer vekuNorway. Mushure mekunge veMDCT neZimbabwe People First varamba kupinda musangano uyu, vaMeyer vanonzi vakakumbira rimwe gurukota muhurumende yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJeff Hadebe kuti vakumbire mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai namai Joyce Mujuru kuti vapinde musangano, asi zvinonzi zvakakona n'anga murapwa achida. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti havasi kufara nevanhu vari kukokera musangano uyu. Munhu anonzi akakokera musangano uyu ndiva Isaac Maposa, asi vanotungamira chimwe chikwata cheMDC vaWashman Ncube vati vaMaposa havaniini musangano uyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wePDP vaJacob Mafume, ava vatenda kuti mutungamiri webato ravo vatenda ibiti vari kumusangano uyu.
Isusu sePDP People's Democratic Party inotungamirirwa navabiti tichapinda munhaurirano dzipi nedzipi dzichaitika pano pasi dzinoita kuti tibetsere vanhu veZimbabwe kuti vabudirire. Mukarangarira tisi takatanga kutaura nyaya yemacoalitions muna 2014. Saka isusu tinotaurirana iko zvino tadamwa kuSouth Africa nevamwewo vatinowirirana navo vachida kuti tinge tionasane kuti hatingabatani here nevamwe vari muopposition nevamwe vari munyika kuti tiwirirane. Saka vatungamiriri vedu vaenda ikoko kuti vandoona kuti nyaya yacho ingapendengurwa sei, yekuti mapoka anopikisa emuZimbabwe nevanhu vazhinji vari kunyunyuta nezviri kuitika muZimbabwe vange vachibatana.
Asika vaMafume, tiri kuona kuti mamwe mapato akaita seMDCT neZimbabwe People First anenge asiri kuda kupinda munhaurirano idzodzi. Zvingabatsira here izvozvi kuti vamwe vari kuti ngaivhiwe vamwe vachiti ngaisavhiwe?
Vana vembwa vasviniri musi mumwe chete. Pane vamwewo vane nzira dzavanoda kudanawo nadzo, pane vamwewo vane zvipiringo zvakati wandei kuti musvike kwavari, vanenge vava makomo makuru. Saka zvichasvika shoko rekutaurirana iri richasvikawo kwavari, nekuti kuti vasunde nzou iyi inonzi ZANUPF vari vega vachaona ari makukutu. Zvinhu zvatakaedza kudhara zvinhu zvinonetsa. ZIMBABWE ZANUPF inotoda kukomberana kuti tese tinge tichikomberedza, vamwe vachibva nekokoko vamwe vachibva nekokoko, kuti paite chinobuda. Tikaita umbimbi ndoga kana kuti chara chimwe, indai iyi hatikwanisi kuitswanya.
Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire, avo vati bato ravo harina kuenda kumusangano uyu.
Hongu kukokwa seZimbabwe People First pakazama kuti vanhu vatikoke, asi isusu pane tsvagiridzo yatakaita tikaona kuti zvanga zvisina kukodzera kuti tiinde tive pamwe chete pagungano iroro. Nyaya iri yekuti pane kutsvaka kwatakaita tichiona kubva pane mumwe musangano yakamboitika muna September gore rapfuura, kuti pane vanhu vamwe vanga vari pakati pomusangano uyoyu weCape Town vane mumwe musangano yavakamboita kuna naGhana uko vakaita muno zveMuzimbabwe. Asi misangano iyoyo yanga isina donzvo rekubatanidza maopposition political parties, asi yanga iri misangano yanga ine chinangwa chekuda kuti chimwe chipenga cheZANUPF chiuye chivhiringidze zvinhu mukati medu semapoka anopikisa. Saka takaona ruoko rweivavo ruchibudikirazve pamisangano iyoyi uyoyi wanga uchinzi wakaitwa urikuitwa ku Cape Town tikaona zvakakodzera daiwa isu semapato anopikisa tanga tagara tine urongwa hwedu asi pegungano remera tine zvinhu zvakawanda zvatanga tichiita tichigona kugara pasi tichibereketa saka takaona kuti aiwa kove kuzve vanozotidana kuti huyai kuno ku Cape Town ku Cape Town ndokwakatsva vive here vivi rakatsva muno muZimbabwe ndomatakaona nyaya yacho iyoyi yakapesana kushungurudzika kuri kuitika muno muZimbabwe saka tinoenda ku Cape Town kundokurukura zvinhu zvemuZimbabwe here iyo Zimbabwe yacho tinayo tine zvimwe zvatanga tichiita tega kuno uku
asi ndiani chayanga akushedza ekumusangano uyu vamawariri sebato
vazulu nyaya inoitika ndeyekuti kune kuchinja chinja kunoitika kuti uyu wokugana musangano munenge muchiti madanwa nenonzizi NIMD handizi mangwana yekumound president yanzi Zimbabwe Institute wekuCape Town wonzi IRI asi chinenge chiripo ndechekuti munhu mumwe chete unenge achingozama kushandisa icho chiorganization oshandisa icho chiorganization kudeedza vanhu but chinangwa chaicho chaicho chiripo chatakaona isusu semapato isusu seZimbabwe People First ndechekuti ayo mune chipenga chezanu PF chiya chinonzi Lacoste chanhava munangagwa ichi ndo chiri kusenzesa zvima institutions izvozvo
mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari parunare muHarare.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9:09 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano repasi rose reAVAC iro rinoshanda mukudzivirira kupararira kweutachiwana weHIV uwo unokonzera HIV AIDS ratsigira chimwe chirongwa chakasiyana nezvimwe ratsigira chimwe chirongwa chakasiyana nezvimwe muJohannesburg, South Africa mukucherechedza zuva rechirwere cheAIDS pasi rose reWorld AIDS Day. AVAC yabatana nesangano remonth rekuNew York iro rine unyanzvi mukutaurwa kwenyaya yekubatsira zvizvarwa zvemuAfrica zvine nhoroondo yeHIV kuti zvitaure nyaya dzadzo paruzhinji. Danho iri nderekubatsira vanhu ava kuti vakunde kushushikana kwavo kwanga kwanyanya.
Mutungamiri wesangano retali iro rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai muzvare nyaradzo Mashaya Mombe vanoti zvizhinji zvinofanirwa kuitwa nenyika dzakadai seZimbabwe mukuedza kuvandudza upfumi kuitira kuti pasave nedambudziko rekutapwa kwevanhu vachitsvagararamo kune dzimwe nyika. Muzvare Mashaya Mombe vari kumusangano wekuziya nyaya yekutapwa kwevanhu uko kunonzi kwatekeshera munyika dzakawanda. Musangano uyu wakatanga nezuro uye uri kukokerwa nesangano reReuters pasi pebazi ravo reWomen Trust muLondon kuBritain uchitarisirwa kupera mangwana. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Mashaya Mombe.
Tauya kuconference iri kutaura izvo nezvinyaya dzemodern day slavery kana takanangana nenyaya dzekuti izvo nekubatwa unhapwa kwechizvino-zvino kunosanganisira kutorwa kwevanasikana kana kuti kwevanakomana vachinoshandiswa vasingabhadharwi kungobuda kwavanoita munyika dzimwe nguva vanyeperwa nevapambi vavo vanozosvika vachivabatsira mapepa avo vachiita kuti vavashandire. Vakawanda vacho vanasikana tiri kuona nyaya dzacho dzinoitika dziri dzekuzopota vachitswa chipfambi vari pasi peutapwa nevanenge vavapamba ivavo.
Zvii zviri kubuda kumusangano uyu zvingazobatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe? Tinoona munguva yapfuura panga pane vakawanda vakaenda kunyika dzakadai seKuwait, kumaArab Emirates nevamwe pari zvino vachiri munhapwa.
Nyaya dziri kubuda inyaya dzekunyanya nyaya dzekuti zvinoda kuti munhu wese manhu wese tibatirane pamwe chete takanangana nesu tikakutanga nevemasangano kuti tive tiudze vamwe tidzidzisane nenharaunda dzedu kuti nyaya dzetrafficking kana dzekupambwa idzi kwevana varume nevakadzi dzinowanikwa saka vanhu vanofanira kudziziva tikabva ipapo tobatanawo nehurumende dzedu kuti hurumende dzedu ngadzise mitemo inokwanisa kuti vanhu vave nezivo nekuregedza katsika iyi yekuti vanhu vanopambwa zvakadaro tinenge takatarira futi zvanyanyobuda munhaurirano yanhasi inyaya dzekuti vanhu vari kutiza munyika dzavo vachitiza kuoma kwakaita zvino takatarisana nenyaya yekushayikwa kwemari takatarisana nenyaya dzehondo dzekuitika munyika dzakasiyana-siyana saka hurumende dzikakwanisa kugadzisa nyaya idzodzodzo dzinoita kuti vanhu vade kugara munyika dzavo vachiwanikwa vasingawanikwe nematambudziko akadai sevanasikana sekutaura kwamaita kwekuti vana vakaenda kuKuwait mukanyatsotarisa nyaya iyoyo yanga iri yenyaya yekuti vazame raramo saka tikagadzirisa nyika dzedu kuti madzimai nevanasikana vedu nevarume vemunyika medu vasade kubuda vasati kana yatingati pachungu desperation yekubuda kuenda kune dzimwe nyika zvinoita kuti vanhu vachengetedzeke
muzvare nyaradzo mashaya mumbi vesangano retali vachitaura namavelas muhlanganya wewe studio 7 vari mulondon kubritain
Vamwe vagari vemulawayo nhasi vabuda pachena kuti havasi kufara nekutanga kushandiswa kwakaitwa mari yemabond notes munyika vachiti iyi inzira yehurumende yekuda kubira veruzhinji mari dzavo. Ngatinzwei nyaya inataura ishava.
Vagari ava vaburitsa pfungwa idzi apo komiti yeparamende inoona nezvemari pamwe nekubudirira kwehupfumi yange ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo unoona nezvekutengwa nekutengeswa kwezvinhu zvehurumende kana kuti Public Procurement and Disposal of Public Assets Bill pamwe nemutemo une chekuita nemari yemabond notes weReserve Bank of Zimbabwe Amendment Bill. Vagari vakawanda vataura pfungwa dzavo vanyanya kutaura pamusoro pezveRBZ Amendment Bill vachishora kutanga kushanda kwemari yemabond notes. Mumwe weavo vashora izvi ndivatakunda madzana avo vati kuunzwa kwemari iyi inzira yehurumende yekuda kubira nayo vanhu mari sezvakamboitika pakaunzwa mari yemabearer check. Vamadzana vashorawo vamiriri veparamende vachivati vanofamba vachiti vanoda kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pemitemo yakawanda asi pfungwa idzi hadzizoburitswi nemazvo. Izvi zvatsigirwawo naamai Mildred Dube avo vati havaone kubatsira kuchaita mari itsva iyi vakati odare reparamende rinofanirwa kusatambira bhiri richaita kuti mari iyi ishande zviri pamutemo. Vaterenzi Mukupe vanoya mumiriri weHarare East varivo vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende iyi vaedza kuvimbisa vanhu kuti zvose zvavataura zvichasvitswa kuparamende asi vakawanda varamba vachichema-chema nenyaya yekuti pfungwa dzinopiwa neveruzhinji hadzitambirwe. Amai Mavis Chihombe avo vati vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana vatiwo havana chavanoona chinonyanyobatsira veruzhinji pakuunzwa kwemabond notes sezvo achishanda muZimbabwe chete apa vanhu vakawanda vachirarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa muno. Mukuru mukuru weCenter for Public Engagement Dr. Samkele Hadebe vati vamiriri vedare reparamende vanofanirwa kufungisisa vaone kuti havafanirwe kunzi vatambire mutemo unoda kuvharidzira kutadza basa kwehurumende kuburikidza nebhanga guru renyika. Asi vati Nashe Nyashanu vati ivo vanotambira mabond notes sedano riri kushandiswa nehurumende kwechinguva chidiki ichiedza kugadzirisa kunetsa kwemari munyika. Mumwe womugari asina kuda kudomwa nezita atiwo vanhu havafanirwe kungoramba zvose zvinenge zvaitwa nehurumende akati vari kuramba mabond notes havana mamwe mazano avainawo ekugadzirisa matambudziko ekushayikwa kwemari akatarisana nenyika. VaEdmore Kazingizi vati vanotambirawo mabond notes asi vati hurumende inofanirwa kuona kuti paiswa mitemo yakasimba inoita kuti vanhu vasazode kutenga kana kutengesa mabond notes aya senzira yekuda kuzvipfumisa. Vekomiti yedare reparamende vari kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemutemo wemabond notes pamwe nemutemo une chekuita nekutengwa nekutengeswa kwezvinhu zvehurumende. Musangano wemubulawayo uyo waitirwa pa City Hall wanonoka kutanga sezvo paive pambobuda mashoko ekuti waizoitirwa pane imwe hotera iri muguta. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain, izvo zviri kubatana nevana veZimbabwe vari kumusha mukuramba kutambira kushandiswa kwemari itsva yemabond note iyo yakaparurwa nebhanga guru renyika reRBZ nemusi wemuvhuro. Muhurukuro yedu tabata mumwe wevechidiki vebato reMDCT kuLondon vaSimbarashe Mutero, avo vanomiriro zvakare mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu.
Ichokwadi baba. Nhasi uno maona MDC ichimira iri muZimbabwe ichitaurawo ichiti haisi kuda kuaccepta mabond notes. MDC as a party yakamirira ruzhinji rweZimbabwe as well. Ende takamira takadaro tirikuti mabond notes aya ari retrogressive, ari kuda kutidzorera kuna 2008. 2008 takaona mabondi waya achiuya achishaya basi. Ine ndo zvatatarisana nazvo zvakare. Saka isusu tiri kuti as MDC hatisi kuaccepta mabondi notsa. Ende tinoda kutora mukana iwoyu wekuti titormira zvakasimba tiri against mugabe neregime yake. Tichida kushoropodza zvakare eni mutemo waangade kuunza wekuti udzanyirire mahuman rights edu. Nekuti ndo zviri kutoitika, vari kutodzanyirira mahuman rights edu.
Tinonzwa kuti mune urongwa hwekuratidzira. Hwakamira sei urongwa uhu uye chii chamune muchiratidzira?
Kuratidzira kutagara tiri kuratidzira against this government. Ende hatisi kuzomira. Isusu tichiratidzira tiri kuno kumhiri kwemakungwa, tiri kuona zviri kupa motivation yakanyanya kune hama dzedu dziri kumusha. Ende tiri kuda kuti tirambe tichidaro nekuti tiri kutaura tine one voice yekuti hatichada nekuti iyi government yakundikana. Ndofunga nyangwe nemi munobvumirana neni papo. Vaisa mutemo yakasiyana-siyana vakundikana. Saka isusu tiri kuti aiwaka. Zvekuti murambe muchiita back and forth muchiti maunza bond pano mazunza chino. Trial and error politics hatichada. Tikuda government inomirira vanhu, government inoziya kwayakananga. Government isiri corrupt. Saka zvakamira kudaro mademonstrations edu ari kuramba achiendera mberi. Ende takatasana kuti paweekend pa Saturday iri kuteera. Tinenge tichitaura kuti tiri muno muLondon tichisupportana nevari kumusha. Kuti hatisi kurida bond note. Ngavagare naro.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here paurongwa hwekuratidzira ihwohwu vaMutero?
Ichokwadi baba. Pakuratidzira kwatiri kuita uku, tiri kushandawo namamwe mapato anenge ana this flag muno muLondon and UK. Tiri kushanda nemapato anenge ana Tajamuka ivava. Ana Rufaro Kaseke tiri kushanda navo pamwe chete. Nana Tsanozilai tiri kushanda navo pamwe chete. Pakubatsirana kuti tiite mademonstrations edu. Nekuti nyaya iripo inyaya yekuti tiite kuti tispread awareness. Vanhu vangu vachiziva kuti zvii zviri kuitika. Nekuti kune vamwe vanhu vari kumamisha vanoda kuti vazive kuti zvii zviri kuitika pazvii zviri kuitika munyika medu. Ende isusu ticharamba tichikurudzira kuti mashoko akadaro ngaaramba achifambiswa. Sekufambisa kunongoita Studio 7 mashoko ekuti vanhu vazive zviri kuitika munyika mavo. Mamwe mapato atiri kusanga nawo human rights organizations. Pane imwe yatiri kushanda nayo zvakanyanya mazano inonzi Zimbabwe Human Rights Organization ZHRO. Iri bezi muno muLondon zvakare. Saka ana ZHRO ne Zimvigil UK ndo rimwe bato ratiri kushanda naro vanomirirawo mahuman rights evanhu vari kuZimbabwe. Tozotiwo nevana Mhorea vana Tajamuka nana this flagger.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain vaSimbarashe Mutero vanove zvakare sachigaro vechidiki veMDCT muSoutheast London vari parunare kuLondon kwakare neStudio 7.
Vatereri, musakanganwawo kuti na8pm nhasi pachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum tichange tichizeya nyaya yemabond notes nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mapurisa anodzivirira mvunga mupopoto ovhiringidza kuratidzira kwange kuchida kuitwa nemapato anopikisa nemamwe akaita sana Tajamuka muHarare.
Hurukuro dzemushandira pamwe wemapato anopikisa dzoitirwa kuSouth Africa nemamwe mapato munyika. Tava tashuka kumagume chilongwa chedu. Anokuonikai, ndini wenyu Jonga Kandemiri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Nchiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzechindebele.